Vashandi vehurumende vari kuchema chema nevanoti umbimbindoga wehurumende vachiti zvisinei nhaurirano dzavari kuita hurumende iri kuita zvainoda pasina wirirano. Vachitaura nestudio 7 mushure memusangano wavaita nevamiriri vehurumende muHarare nhasi, mutungamiriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vati havasi kufara nemaitiro ehurumende ekusatevedzera zvinenge zvawiriranwa kumisangano.
Mutemo wekunegosheta ndewekuti munofanira kunegosheta kusvika mawirirana, saka isu sanga tisatawirirana, saka tazoona kuti takuda kuti tizogara pasi titaurirane zvinhu zvakati zvokuti government kana kuti maybe public service commission yatotora chidanho kare, vatotora position kudhara.
Amai Alexander vatiwo,
kota ndichiuri kukatasa mari yacho yatiri kutotambira even yezindola yatodzika uremu hayo nenyaya yeinflation mushandi anenge achiramba achitonyanyisa kutambudzira kudarika zvaangari.
Munyori musangano revarayiridzi reZimbabwe National Educators Union vaCharles Chinosengwa vati nhaurirano dzavakaita hapana chabuda nekuti hurumende haina kutevedzera zvavaive vataura.
Zvichemo zvakatanga tinazvo zvatanga takaisa patebo kuhurumende, tanga tiri kuti tikuda clothing allowance, tanga tiri kuti tirikuda kuti macivil servants vangotambira mari yakafanana, zvisina kuti uyu mwana wekwamaikuru uyu mwana wekwamainini.
VaChinosengwa vatiwo mari yekubatsirika yeteaching allowance yemadhora ekuamerica makumi masere kana kuti $80 iri kupiwa varayiridzi haina zvainobatsira zvakanyanya.
Asi $80 haina zvainoita pazvichemo zvevarayiridzi.
Izvi zvatsigirwawo nemutungamiriri werimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS vaObert Masaraure.
Isusu semacivil servants maticha kunyanya tikungokumbira 1260 kuti ikwanise kutimitira mabasics.
VaMasaraure vapawo yambiro kuhurumende vachiti ikaramba ichiita zvepamunhondo pamusasa zvikoro zvinogona kutadza kuvhurwa panopera zororo rezvikoro muna Chivabvu.
Vunduka kuti kana hurumende ikatadza kugadzirisa nhuna dzevarayiridzi zvikoro zvinogona kuremerwa nekuvhurika zvakare panotanga muna Mei.
Mugwaro ravanyorera hurumende, vashandi vehurumende vatiwo vanoda kuti vashandi vehurumende vaenzaniswe nekupiwa mari dzakafanana. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kune gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima kana munyori wePublic Service Commission Dr. Rosemary Tsitsichoruma. Asi mugwaro ravakanyorera kumapasa akasiyana-siyana nehurumende, Dr. Choruma vakazivisa kuti hurumende yakanga yawedzera vashandi vayo kubva pana deputy director zvichidzika mihoro yavo yavanotambira iri mumadhore emunyika nezvikamuzana kubva muzana kuwedzera mari dzekubatsirika pamwe nedzecovid allowance kubva kumazana maviri emadhora ekuamerica kuenda kumadhora mazana maviri nemakumi mashanu kuchitiwo vari pamudyandigere vachipiwawo madhora ekuamerica 100 anoiswa mumabhanga avo enostro accounts pamisoro pemihoro yavari kupiwa iri mumadhora emunyika. Mari yainge yapiwa varayiridzi inoita madhora ekuamerica makumi masere kuti vabatsirike kubhadharira vana vavo chikoro yashandurwa zita kuti inzi yave yekubatsirika kwevarayiridzi kana kuti teaching allowance. Mari dzose idzi dziri kubhadharwa kubva musi wa 1 kubvumbi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.